Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and of the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Makombei, and Economic Freedom Fighters leader Julius Marie Lema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he is set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition Economic Freedom Fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Makombei is currently at Avenue's clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 namhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajeneyo yabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa ese Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sika moyi owaye ngumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo kodwa ke siboneleke lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala eMortuary yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMakombei zamkhumbula uPeter Makombei wakhanya zani wathunjwa ngamapolice ncida lokhu khona ngale Avenue Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusenze kulesikhashana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele into ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking and all those things?
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation and like I said earlier, the medical report for on examination, on his examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but
That is Dr. Elovis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Yeah, kunjalo kumavulas.
Aiwa, kuneo vachango vakupinda mchirongwa chedu nasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano padne fenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiita havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano December 12th movement pamusangano uyu izvo zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya ya Dr. Peter Magombe yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau West Studio 7 Jonga Kandemiri ataura iye na Dr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombe vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatara gaitinzwa kuti vati chii.
Tikuti izvoni izvezviya vasati va fit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude wezvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude inotoa tazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudhaiwa zvinenge zvinoda. Handina hangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ungo follow ama proper channels yo ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumuexamina nemalawyers nechivhuvha malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho ine formal way yekufamba newheelchair. I'm not aware of that. I think mani pepa nawo anenge asinanyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzidzikisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapfera. Ya anoita nezveutano vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo tinenge tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tava kutanga kutiwo tichiitawo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nenyaya dzo tikwanise kudzokera mabasa. Situation
Aiwa apo tirikunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano wa Dr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana vana chiremba asi vataura ivo pavavhunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo asi regai timbokuratidza izvanga zviri kuitika ku New York uko kune musangano we United Nations General Assembly watanga nhasi asi nemuswe mugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uye zvetakaona ipapo pana va Hepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regaitinzwa kuti vaite chii
I am Hepmo Chidziva MP for Hyphen West being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada and other places. What's your view of what's going on here?
Yeah, it is something that is so good that people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. And this is the place that the world leaders might understand the situation of Zimbabwe. Our problem back home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom of press, and the problem that we are facing of legitimate press. So it is the good thing that they have demonstrated today. And they will be demonstrating with me when he comes in here, so that they will understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there tukunzwa apo kubva kuna va Hepmo Chidziva vanova ivo nengo yeparamende vakamirira MDC vari ku Highfields regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF ZANU-PF yanga yakabatana neve December 12th movement asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement kwanisa kubata va Jones Musara vanova ivo mutauriri weZANU PF vachigara vari ku Canada asi vari ku New York pari zvino regaitinzwa kuti vari kuti chii
kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara masanctions ngaaende hatina zvatakakanganisa tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica semusangano hatingarambi kana masahwira edu akauya kuzotibatsira hapana chakaipa asi tatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu kana une urongwa hwauri kuita sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve Zimbabwe ibudirire kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu seMazimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa
Aiwa apo tirikuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tenge tiri kukuturirai zviri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino, asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace, kwaDr. Mai Dr. Grace nhasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara. Pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Kunjalo ke Siloba Undlela Dube ukona kona pake kuFacebook page yetu yeVOA Ndebele otisimbalele umlayezelo wakhe ututini utini njani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokulobuthakathi phakathi. Kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sipotipotiswa endaweni ezijeneyo. Kambe kwini kunoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina. Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi njalo emsakazweni. Olita, siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke Lobokuthula Seba Ngwenya uthi nitshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kaDokotela Magombeyi. Sokungathi uNkulunkulu angenela amncede kuba baphole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolad Kwakuba Maphosa bathi sibukele baDube siyabonga kakhulu lapha elikhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lomunye ke uthi hey udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi. So lingakhohlwa khonapho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa ungapha e-United Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babebhekabheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya loMalema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela lokusesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani. Ulani kwa mpumavla.
Aiwa, tino chingamiza vese varipa life diedu parijino tina tafazwa tifa. Aruti please call me ndo varaisa namba zavo. Jairo Simflanganzi call me ndo varaisa namba zavo. Austin Zepasi. Aruti please call me ndo varaisa namba zavo. Stembinko Simapeza. Arikuti ye call me top fan yedu Fraser Chingse Nathan NR ameno arikunyora pana pasi anzikuzoti arikutaura nani Emmanuel Nyakonda arikunyoro zvakare tinokutenda Sibangani Ndlovu arikunyoro zvakare tinokutenda top fan yedu Gabriel Machingura arikuti I'm watching you from Middleburg kumpumalanga. Emmanuel Nyakonda arikuti ZANU is done with the West. Fraser Chicks Nathan arikundofunga ameno arikukomenta kuti apo ndofunga arikutaura vavese ZANU PF ngavari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvhota. Nyandoro ari pano vari kuti izvi zvava Mugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngava vige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans tine vigaigamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari panhare pari zvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello.
Hello, caller. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Austin Zapasi, ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taurai henyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondoda kungoti batei pano nepapo, but kunyanya-nyanya, vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachino nuiswa mapoisons vachiitwa sei avavo.
Taura henyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yavo ndiri kutenga 6 pack ye tissue yase nzera mwedzi wese obvunza kuti kosei muchidai munoda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwi.
Saka dai mai wana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai nda wana mukana wekutaura nehurumende ka ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai yangodaira kuti iwewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza ibva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa mashoko makukutu. Tinokutenda ameno kana muchiri nezvimwe zvekutaura.
Aiwa handisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwazviri hakusi kuda. Kutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika. Tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi zvakadai yarega kudaro.
Aiwa tinokutenda imuve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu simazvo.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Chonocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I'm here today. Yes, ya wanitumwa ngamendu kuona ngapa emeliga, Baba Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungati ni ngohambo loki?
Ngohambo, uluka katekile kakulu lolo. Uluka munga meli, welize. President, Emerson Mnangagwa. Uguti amele ilize. Ilize, emumene sigio lapa kutimuti ilize, melwe. Imelo leqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esifike sihlangana nabo ithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelene nawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo kuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye kungaba njalo sikili kodwa ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva inkani. ISADC yasisekela ISADC isisekele ithe ama-functions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli khona ngale ukuthi ama-sanctions kahambe. Ama-sanctions aziwafuni kanti kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona. Ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe nabanye abantu abalemazwe abo bona behlezi ngendlela ababekhulisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English? Of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. It's so very important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty and the is defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no, and this is exactly what the president is. That's why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us, And Zardoff is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since Zardoff is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kaole. I think we've got a caller, marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi.
Nofala na masinde.
Ai wataka simba tukutora na nuye shemuri kupi.
Kutora na stand yusu mateja nuhu mbutuano.
Itaura yenyu.
Ya mbuda kukomenda pa nye visit ya ituwa na wa zile ya sinalema.
Itaura yenyu nasi gangu imuri free itaureje.
Da fara zafanya yate za tauna zituwa na ama lema achia Zimbabwe ya zizi bata mawe. Kurufu wa Mugabe. Ama lema na Mugabe ane miangu tuchinanga zao zafanga zafana anapa in terms of politics. Ama lema wako nepunga ime chete kanga ina Mugabe kuhenga na neganda jena lakini zofera ma resources za tingati mebi tika uta nga zekuti ifu kwa na wa tema ndo funga ime chete kanga ina ama lema ndosa kwa ama lema ya tema zafanya ya pamsopo wa Mugabe ndo ane zimu za revolution yese ya kafama nizo ya kafama na Mugabe ndo za arutra ufamba na zemu South Africa saka muna rafikiwa za kanyaya na Mugabe chukuti muna wa eto uya kwa Mugabe ya chaka wa Mugabe ya kwa in terms of Australian the house kwa hizi shuka parangua ya hizi house asa itini kuna wama lema zanga zicheka bita kwa hari bozo wanga waona osa kwa puto na Mugabe shawaifana ugadili sa indiba akanya zibutua lendi mita watafrika wa hizi zesa kwa wanae ya tema hapo ya nishifata zakanya ya kutu wama lema kwa hita zujaganaka kwa hizi zubata mawenda kwa wana mafiki za uwe ni masuro muna akanga aki tema zakanya ya kutu wa hizi kutu wa hizi kutu wa hizi sibata ni even wada sabaha xenophobia iti ya umasetu na suroku haiza maguti usu same Africans chile sana ubata na mekuti chile chilea in the same continent wajiza maguti ya disus in South Africa some of the white cinema Indian what was awasu kubatu wane xenophobia ya wargun zima investor asi susu tita wengu tizima kwele kwele no kwa mama lema wane mentalita yunga ina Mugabe yunga ina naka za kanyanya yuku sinzira yusisi wanae ya tena wanae mu Afrika kwa ndi tena za kanyanya ni wetuwa na mama lema nda tenda za
ayo wati no tenda muvene zubarakanaka
na ita wati
ok bye bye I think we have another caller. Hello Mr. Hove.
Hello Tete Mavilas.
Makadi yuko
ai watiri nani makadi chete.
Ai watiri wadi nastine gango imi muri kuda kutaura nezvipi apa.
Aiwa achekutanga nda kutenda ine basa renyu ramunoita rakanaka ndakakuona imuri ku DC pa live streaming up.
Ku New York.
Makamira ku New York sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitabasa renyu rokutepfenyura.
Aiwa tinotenda imi ndimi munototishingisa muma handi maiona zvaiitika ipapo saka ndimi munotishingisa.
Aiwa mazizo tanga takavhura.
Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu amalema one kuya kwaita kuzobata maoko asi pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai Mugabe vanofanira kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemuto woupi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe. Saka ipapo ndiri kuti ukanzwa munhu oita sava malema otaura zvinhu zvakadaro pane mashoko aanenge anzwa kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu ayaya kuti mansion yava Mugabe yanga iri mhita rezanu PF saka aida kugadziriswa mapepa ekuti inde mhita rava Mugabe. Saka ipapo todzoka topashura kuti aiwa zvinhu zvakadero nyange dei zvava zvakadaro zanu PF semusangano wakatangwa naye wa Mugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena vaidai vakangogadzirisana vega pache zvavo tinambozviziva izvozvo imba yangozikawo ndeya Mugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa nekutoti iyo ZANU PF katingatoiti ndiritori registered mhitara vamugabe nokuti vamugabe vanga vatova brand pache zvavo yezanu PF saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo vamugabe vatozorora legacy yavo vakatoshanda ndaichingoshandiswa nevana vavo because vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muine supachirongwa muve nezuva rakanaka.
Ndani tangu ngo mashoko maviri pana president ari kunze kwenyika.
Taurai zvinyi.
Ndani tangu kuti tongoshuvirawo kuti kufamba kwaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paradzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nekuti veZANU-PF vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozichiniwo nemamwe macitizens eZimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kuti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozitioni ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriri wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaura nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana devangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitioni vakaita sevanelson chamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira
aiwa tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
tinotenda tete mazi
okay bye bye. I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiriwadi, tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taurai tinzwe.
Shuwa ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa nemi pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tine mitaura yenyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU-PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitwa mavhotsi mazuva mashoma shoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinovandora ndotsigirawo zvangu tine urombo kutaura zvakadaro pane penyusi.
Taura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri tonje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meMDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwatinoita zvingavapo hazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano weZANU-PF zvisizvo kubira. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu vedu zvenokuti vanhu havana zvavari kuziva kunyanya pavapolisi faneta rimwe bato handisiyagiwa ndipati hangu kwawinwa neIndependence zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvangudiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Atenda zvishinzi.
Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-elections, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, Baba Dlodlo, Baba Dlodlo, uchona njani?
Yachona tibutsona njani baba?
Ngase Dlodlo, akuchi kuti wena ubona njani indaba zethu? Sipata udokotela kwamongameli ulapha eNew York. Sipata ke uPeter Magombeni udokotela olokuse sibhedlela. Kuzobuya ke lesidumbu sikaMoyi uRobert Gabriel Mkabe. Phose lakho.
Iya, ngizaqala ngesidumbu sikaRobert Mkabe leso. Hani kuso kuyihuthakathi lokusidumbu ngawe sithi bhodabhoda phakathi kwabantu bangaka. Asikhulumi ngakho kangaka lokhu kwesidumbu. Hani bona sokuyihuthakathi.
Kutsho
indaba engifuna ukukhuluma ngayo sibili.
Yeye
ngamukamile amile ngapho khona ngapha eAmerica. Yeah, vele sokuyinhlala yenza uhlale ihamba vele kuye ngathola ngalutho. Laka thesi vele asibona ukuthi uzabuye sithwaleleni. Now le indaba nansi indaba kaBabugawule ukukhuluma lapho thina. isataki isisapota ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani? Ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengake ukukhuluma njalo ngake bedle. Badla khonokho vele umsebenzi wabo. Ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khonapho Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says, you know, Mr. Gawule is always talking about some of these things, but that's the way they are feeding their families. So, Mr. Gawule, akumphendule kona.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi sadathi nxa ihlala phansi ama countries esadathi umangulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe president we Tanzania.
Yeah, volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaphuthe njani. Yeah, qhubeka ke ba.
Yebo, ngiyabonga. Mana ngichede kancane.
Yeah, kulungise.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhulume sisanda ukukhuluma lesi ngumuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona. Indaba engavumi. Umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi i-MDC kumele iqale iyefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo wephathi yabo kanye. Labethi bayadliwa kuma-elections. Besithi bayarigwa kuma-elections. Kodwa nesevuma kanti esho ukuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankasi asisinyeleli kuse ebantwini. Lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokusigcina.
Ujohan Gawule.
Ngisho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak ehlale phansi ekhuluma ma even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asozisiwasuse ezinto ezingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esala ukuthi ama-sanctions akhona.
Yes, sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule 30 seconds. Yeah, Dlodlo ngani sesukile ecingweni. Sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungatshona njani?
Iyaphila babaphilele njani?
Siyaphila nyona ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya, lo besemzansi lapho ngihlala khona. Ngiyathetha ikhathi kuyikhulu endaweni.
Ngiyala
kuqala. Ngokuthena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa ngakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona ungakhangela amama izindlela amanani awa ngayo phansi. Ujikisele ukuthi abantu ukhethe ezimabhasaaziilekungaphuma emaibaziukhethe emntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election singene kwi-election from 2000 itshanto yatshaya umgali futhi i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngalawo nto yilo ngithengisa ukudla ngithembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu balesi abasathini right two yile ngithi kuyikhuzi kwabo Gawule ngumuntu omdala and ngimhlonishwa engakuthuka umuntu okhulume engidikele ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabephukuphuku ebengakhuluma ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphukuphuku ubaba wenyevu yinto etshengise kogawule into yabo esizalo le sabasenasiki yabona yabona amadodana ogawule nosuthuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoya ujonathan owayekhulumela izane enze into engashiyo yangathi yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamanje uhleli umuntu wakithi lapha khulunywa kathi akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba Gawule kuzafika isikhathi lapho ujehova azamisusa lapho elikhuluma kubi abantu bakhala bayafa lapho esibhedlela bayafa abantu nendlala uyakwazi Gawule kodwa makazi sengathi izane seyisenti kathesi likhuluma ngegroupu yeclubhu yedistectors ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma ukuthi ama-sanction aphuma uba khona kwama-sanction okuba ukuthi khona kwama-sanction lina-ke zalibiza ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi maligampene emakhaya ngaligampena nokudla lina nekho imidlalo ezimbabwe lina ama-election emakhaya ngimatoto bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe i-right hhayi ukunikeza ukudla you pay for things. Yeah, yeah, you can
hayi siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikambongi ke uthini ngaso
mina umgabe angithandi ukukhuluma angiboni lutho oluhle ngoba umgabe sithi ngazi ngakhulu eZimbabwe njengoba labo gawule bayamutshi umgabe ngiwamutshilisi angeke ngakhuluma kuhle umgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi yamingwabi engamingwabi ngonotembulo yakhe njengoba lathi sokola nje siyokuyisehlwe kungale mbumbulo nje phela abantu ngoba ngoba bangothi amathini akhiwa ngemali eningi so le hayi abenzi bakuthandayo ke mina umuntu wabo thina hayi siloku hayi
sakhona la ndaba lakho hayi kuyazwakala baba Nyoni sibongile kakhulu ungathi nalo kusasa Nyoni
ngiyabonga Thembo Mthembu.
Okay baba Nyoni, so what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system, so that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says at the end of the day, the gaulers of this world are ruling, but one day they will be the ruled guys, you know? So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello? Hello, caller? Hello? Hello, Marvelous. Panam kuma Marvelous iraba.
Yeah, kungazani.
I think I'm spending my money on the Biggie. Hello, Biggie. I what? I can't but you saw that I'm Biggie and Taurain.
I'm going to go to the Biggie. Ningekuthi zizakaonesiza nokuthi idukrasi kwenempenyo yevanhu vakawandisa zayikwanisa hurumende yakwanisa kuti iwirane nemadoctors pavi ne kuti vanhu vaone kurapa especially kuti vanhu vakawanda vane zvirwere zvakasiyana siyana vari kutadza kuaccessa mamingerekene mishonga yekuwanikwa kumaprivate kuyakuyakuneichimbane maus havana kana mari yacho and vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekuti madoctors vakasiyana kumabasa vari kustrika vanhu vari kufa andiso zvinorwadza kungorasikirwa neupenyu nekuda kwekungoti hurumende havasi kuwirira nemadoctors kuti vakwanise kuvapa mihoro yavanotarisira inoita kuti vashandewo vachifara upenyu hwevanhu huchengetedzwe. Pane zvinhu zvakawandisa zvekuti vanofanira kunge vachiitawo nekufarawo vachivachipawo mari bhoza vane mhuri dzavarichengetawo vane vana vanoenda kuchikoro vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu saka vanoda kuti vafarewo vachipawo mihoro inouya kuvaitira zvakanaka vashande vachifara kuti vanhu vatase vawanewo kurapa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ipapo futi nenyaya yekundirwa kwekuita batore emdc kumareserva 2023 atovadhire futi ende akasimboritari chiri kuitika ndechekuti vangori nechisine kuzongochema kuti takudirwa tadii but kuda kutasara chokwadi ekubirwa nguva kunenge kuripo zvako but chova chinenge chiripo ndechekuti batore emdc vari kunyanya varayirwa vari mumatauni havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro ende chinhu chinozosiripa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakumanevakada tasamemabaanisho ndakabvanga kuti vataizvo zvavo diferenzi yacho yakanyanyisa evagonochema kuti abirwa but 7,000 to 1,000 pano zvekuti kana meda munotongoona kuti haa vakomana havasi kushanda ende vakusera vakarara vari kunakirwa nematauni iyaya but come election 2023 vanenge vachingochema semirengo tabiro ende ichange ichingori permanent opposition until
aiwa mashoko makuku makuru kuzvaka mashoko makuru amataura mukoma saka dai maiwana mukana wokutaura naivo veopposition maiti chii panyaya muri kutaurai.
Dai ndakwanisa kunge kwanisa kusangana neopposition chivapawo mashoko echenjedzo pamusoro pemaitiro anofanira kutanga tibasa ravo
Aiwa mashoko makuru chaizvo makuru kutu tinokutendai chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka. Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas, because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition, or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapecungani. Baba masuku ngawtshona njani?
Ngiyatshona mfowethu tshona
njani? Ngiyatshona ungaphuze lowakweru.
Yebo.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi zisiphetheyo lamhla uzibona njani? Ngokuqala umongameli uMlanga Khula kuzobuya ke uPeter Magombeni udokotela kanye lesidumbu sikaMoyi uRobert Mugabe. Yiko sizokuphatha khonoko. Phosela kwa.
Umndana lo ongapho ekusenzinayo ngakho kufana nokuthi asiyiphambili sizihlalele nje ngawukhumbula umuntu abeseli kwi-Rottenberg. I-Rottenberg isenzingani yahamba ayiyindawo ulusizi nabafowethu laba kumbe ngobani abathi angabogawule laba labotima laba abenelikilona kakubazi ahlangana nakho kathesi yahlezi kahle kasanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona. Kodwa ngilethemba lokuthi uma becabanga kahle kahle njengalo uba kulizigawule kathesi kahle baba belabojonathan khona ngani, kodwa kathesi siyamuza ujonathan njengemapeterman naye wayedefenda njengabo bona lawo. Kodwa isikhathi dinetisizazazizona besebekhuluma ngezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebengaphandle kwamazwi singakwazi lokuthi bangabelekile. Kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwethu asomanga lisiyisele lethu sebabona bona laba abantuna laba abazibizi kuthi khona kuzeesiyoana nakho kuze kuyabo kusenzakala problem. Right. But into enzama ukuthi ngibacasileyona kahle kahle ukuthi bafethu emhlanganweni lo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batho kahle kahle but ithi baseke ukuthi siyabona understand gabe thina mthini wayesithi ahabe isizefake objection ngabe yimntanakhe wayethethe edabisi enotsit yobetena inale yimntanakhe wasi don't be nothing that what you speak sometimes last week I'm not sure but I said ngiyambanda kumbe liqiniso kodwa abe sasinga umuntu abe sinele ukuthi sisek kumbe liqiniso imithetho isikhathi isikhundla sawo. So thina sithi idokotela lowu kumbe wazithatha kumbe kazithathanga, kodwa isho ukuthi
kubona kutenzakala njalo kuzakubona kutenzakala abantu ngamala singazithi bathethe imbali nabo benje bekhezi ngelindanga bazanyamalala yeyo vele into le engingazigalile ayisezithethe kubona edokotela udokotela wayesiminile iza kusuke ngithinte ngoba sokunye umuntu lowu uvela kuwuphumile ngaba ngeyebithi bande izinto ezifunakala ngokuthi ilize libilisele kathezi ngakhona baba dile ungakubona okwamanje ngapha ngekhaya ita is going up like nobody what is the interest of the people but yena yokuthi akula lito okwenzakala bezinto ezinkaizifanisa but this are expecting miracles with from imali ezimbali zibe zevani from you ezilizi dawuti ebonakala ngesayintize lidawutini usezinamayenze ukuthi bafuna ukuthi ibond libe namazi avela kuphi ingaitatawu i-basis of economy doesn't mean ukuthi ikhuluma izinto yaze zitrinte imali yena leyo ngokuhle bayo ukuthi sitiyeliyinisa sibisize from musa sibithi i-bond is not going to buy anything.
Yes,
Yes, ikubona umuntu eyingumkhwapha iminyaka neminyaka lekukhathesi ngivale ethepheni kokona izinthethi longa and 30 days that we are expected ukuthi intelo yami yathiwe seyinezinto yami wathi ezayikholisa uyazi ukuthi zisentiyenuka imali ezithima
zenezye siyakuzwa masuku ungathela kusasa baba uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa sibonge kakhulu baba
ngiyabonga.
Yeah, that is Mr. Masuku. He's got a lot to say. He says that with Mr. Emerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here, and nothing happened last time. So he's going home empty-handed. And then he says, Mr. Kaole and others are now rooting for ZANU-PF, but this reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something like putting a lipstick on a frog, you know. So he says
the famous saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaole has gotten some kind of response to all these kind of things. Yes. Kind of
I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Titi Masilas Maserasi.
Oh, Dimkoma Donald Murisei.
Yeah, for Donald.
Dripo Murisei go Titi Masilas.
I watir wadi murkuda utawara ne zipi naspanu pani gango.
Yeah, and jango di bati bati nisha rangu nisha kasira kuti wangwaningwa.
Bata itinswi.
Ii ndilo tanga unu se gwendo go kuyunye la kunyuyo kuku msangano kwa abu gwendo go. Zino kwa zati di mafeda si kutuona zinu nika zakatu wane zinu wane ukudiviri nani kudarika yedu watunga miri washi washi choko na kuinda. Washi choka mzura nzedu mtatinga inji. Nekutu chefu nabu fixa mata mbuzi kwa takasa ngana usi zakata wekunu hagana kuindu. Waka tumira nume dao. Asi pedu kusina kukunoku kwa rashini zati na mara zati na mara. Zupa tino na rashini kumanya laka wanda te di mafeda si. Ambasa dauriko, agara wiko, ready, maminista mamaripo. Jadi gishu nekini suingi ya wanda sukuti. Jero mariasi nungu nati ya chera, enga mbu nyika, enga mbu iti marisi. Nogi, shoma eripo ye nge shingu pasi kwa pachi kwa saka. No neza di dema filasi. Kama shona zingu nyika zira unu wakarongi kawa chita za ku kanzura zidu za kadaro. In zendo zinungu ito gore ne gore bata, tina chati no ona. Kana mshaka waka nguwa waka zifambira nzende, zuda yede za zi. Zile za zinu bereka mnyika, ah, nyika yadu ingade mbele asa, tina chati no ona. Tanga famba zawasi ya chino doka mnika chali zipane basi nakana mega diu zaruta ura wawo lize puma pe basi pa reality pa ground ya kwa apana kati nuhona kungota ura kungoti itaza apana kana mega diu zati nombona chino azobuda apana kati nuhonte
echi abuda apana
chino basi ya wa shuma washi wa nengwa famba wa chino wana kwa wana koko wa chino ya awu iko kundo wanga basi rika nindendo za nengwa nindegi wa chinaji kwa nindegi
saka poit kwa seya poit kwa seya mkoma Donald.
achinongoti vanochingoti ivo havo vakwanise kungonzwisa kungoti vakundikana kana vakanzwisa vakatanga vadhimita zvekuti vakundikana ndofunga panogona ko ivo pachavo vanokwanisa kunzwisa kuti chichingadiwa vosuduruka vozara ndakundikana there's no way yamungambonita hapana pane bidding inodiwa zvekukuti munhu akone wangabve kuiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe.
Aiwa, mashoko makubwa.
Kuna kwa tinosvika tete mazira, tinoona kadai. Chua, hakuna kana kwa zvika kuzviti. Munhu anomhanya asi hakuna fiwo munyika. Munhu anomhanya kana kuti hakuna. Ndege inoita mari kunda kunjiri, chata tinenge aiwa, chata tipei na yaka
i. Icho kwa daiwa. Mashoko makuku tu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera.
Then kwaita devolution, yeye devolution yanga nda mukoma blessing yanga ari kuti kumasuka.
Oho, ya, yanga iri ko town hall choko taura itins.
Nesho wakana bi guni zaezo budiria mneri mwere finisho susu. Yola so kuchu nikashua yunga budiria nukuchu ndezo wana kana kunoku. Sadatuka wana nga wawo senya kita ati mwati maprovinza ane simba maprovinza wa strakia. Ane simba. Wata mwana nga shiti premia nga shiti dapro ndeza kama kwa wana makura wa shitawa. Iwashu tere kwa nukuchu mwana nga shito lead dami zi. Zaji ane magazi na ya nungu nzi provinza wa gazi na batusina simba wakino ripota kwa kuru kuzendra mji. Nekunu wane kwa wane simba. Kata kana yola so kuchu chakata sugar tre engu ene ngeawa. Vanhu vekumachingoteta kubhenefitawo wanikwa zvivi kwedu tine zvinhu zvakawanda but hatimboonekwa zvinoenda zvongonoinda kuHarare zvakaita kwamutare mangoda akapera achinda achibatsira vanhu kuHarare kana
aiwaivakagadzuravanhu
vachitambura zvingamboita saka ndiona sokuti haiyo devolution day yaikwanisika inobatsira nekuti munhu anenge ari padhuze nenzvimbo iyo unenge achiwanawo chauchauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa paipapo anoita zvekuti vanobvane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovatsigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakangovakaoma miromo.
Icho kwadi mukoma. Aiwa, muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top senior deo ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
ndatenda tiri mavhilasi
yes yavakuruke mfowetu stateke ubabugaule babugaule uzwile abantu bakhuluma sebili abanye labo babhala lapha kulomunye kuti ubabugaule udube ngokuthuka ubaba lwana kuti isiphukuphuku so bangani basola abantu khonoku ubabugaule lakhonoku nje abakhuluma ngakho kuti umnanga kuba ye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhathanga next so ke abaphendule khonapho ubabugaule
yes liqiniso lelo Gibbs ngithanda ukuthi ngikube ngifike ngasweli ibali eliqondileyo okuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngithanda ukuwithdrawa
umsebenzisa
imali elinjalo
hayi siyabonga
ngiye phambili ngibe sengisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaku-MDC ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balo msebenzi omkhulu omele uyenze ezigabeni kumaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukukhetha okwadlulisiwa khona nokukhetha olukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo bababo balamukele iZANU-PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo bele mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma bakhuluma bathi umangameli yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi boya umangameli abakhangela ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelizwe ukuze bona bazuzayo kufana nokuthi izinto kuthi aqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlale phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye nabomo ukuze thi izinto ziwome ngamandla sebesiyabopha khona ngale bekangela
khonaukuthihayiuhlalekuphela ye siyabonga kakhulu ke Gaule ungathina lokusasa thank you so much Mr. Gaule sorry we are out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, former Cholocho Senator Pilif Gaule. We wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again, Bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mhlanganya, who here in Washington, saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukurei, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.